Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo kubvumbi 17 2022 makateerera kustudio 7 nepfenyire nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizviri muchirongwa chedu chanhasi. Pope Francis veRoman Catholic naArchbishop veAnglican vonamatira runyararo munyika dzine hondo zvikuru muUkraine. Pope Francis vayambirawo kuti hondo iri kuitika inogona kukonzera kuti vamwe vagume vashandisa zvombo zvinoparadza zvenuclear.
Mugwagwa yedu ichiri yakaipa zvikuru inoda kuwandudzwa. Ndizvimwe zvezvinhu zvirikuita kuti dzimwe tsaona dziwande uye zvakare motikari dzimwe dzichakodzera kunge dzichifamba pamugwagwa
sangano repassengers association of zimbabwe ronetsekana nenjodzi dziri kuramba dzichiitika mumigwagwa pazororo reeaster
zvakakosha kuti toramba tichiti kuzvidzivirira kana kuwakadziviririka kuri nani pane kuda kuti uzomhanya mhanya iwe warwara
nyanzvi dzoyambira vanhu kuti vangwarire kutapurirwa chirwere checovid-19 apo vari kusangana vakawanda pazororo reeaster iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Francis vekereke yeRoman Catholic nasi pazuva reEaster Sunday vati vari kushishikana zvikuru nehondo isina musoro wose iri kuUkraine iyo iri kurwiswa neRussia uye vati vari kunetsekanawo nekumwe kurwisana kuri kuitika mune dzimwe nyika Pope Francis vayambira kuti panogona kutanga hondo yezvombo zvinoparadza zvenuclear nekuda kwekunetsana kuri kuita nyika uku Vachitaura pamuzinda wavo weSt. Peter Square kuVatican, Pope vati vari kunamatira kuti kuUkraine nedzimwe nyika dzine hondo dziri kuMiddle East dzakaita seLebanon, Yemen, Syria neIraq pamwe neLibya dzive nerunyararo. KuLondon, Archbishop of Canterbury vaJustin Welby vakurudzirawo Russia kuti imise hondo kuUkraine. Mukuru wekereke yeAnglican uyu atiwo nguva yeEaster inguva yerunyararo kwete kudeura ropa. Archbishop Welby vashorawo danho reBritain rekuendesa vanhu vanenge vachitsvaga upoteri kunyika yeRwanda vachiti hazvifambirane neshoko raMwari. MuZimbabwe vatendi vakawanda vanga vachinamatawo vakawanda vari mumakereke kekutanga kubva zvatanga kupararira chirwere cheCovid-19 munyika muna 2020. Mapurisa azivisa nasi kuburikidza nedande mutande reTwitter kuti uwandu hwevanhu vakafa munjodzi yebhazi rainge rakatakura vatendi vekereke yeZCC pamugwagwa weJoppa Skyline kuChimanimani wasvika pamakumi matatu nevasere kana kuti 38. Mapurisa anotiwo vamwe vanhu vaviri vafa mangwanani anhasi mumugwagwa weBulawayo Victoria Falls apo bhazi rekwaStallon raita njodzi nerori nenguva dzatu mangwanani. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vachazonyazoburitsa uwandu hwevanhu vafa pazororo nemusi wechipiri. Kufa kwevanhu pazororo reEaster uku kuri kunetsawo zvikuru sangano repassengers association of Zimbabwe. Mukuzeya nyaya iyi tabata vanokokera mabasa musangano iri vatafadzwa Goliath.
Njodzi dzakawanda dziri kukonzerwa nekusamira kwakanaka kwemota dzinofamba neveruzhinji dzimwe hazvichanyatsoseviswa chaizvo chaizvo. Ndizvimwe zvinhu zvinoita kuti tsaona dzivapo uye zvakare nekushaya hanya kwevatyairi avo vari kuvheta mutsamotikari zvakanyanyisisa nekuzadzwa kunoitwa maduta avanhu ndekumwe kuri kukonzerawo tsaona zvakawanda zvikonzero zvinoita kuti tsaona dzinge dziripo isi tinongotarisirawo kuti vanhu vange vachitarisa mutemo yemugwagwa nekuchengetedza mutemo yemugwagwa
kunewo vamwe vanotyaira nzendo refu munokurudzira kuti vaite sei
tichingokurudzira kuti vachikairi kana vachinge vaneta vasaramba vachityaira asi vature befu uye zvakare kufamba husiku munzvimbo dzakaipa dzine mukwidza mukuru nedzimwe nzvimbo dzine mudzikiswa wakanyanyisisa dzinopoterera vanhu vanofanira kunge vachiziva nzvimbo kana vachifamba nzvimbo dzakadaro
iyo migwagwa yacho yakamira sei nekuti tiri kunzwa vamwe vachichema chema kuti inenge isina kumira zvakanaka
migwagwa yedu ichiri yakaipa zvikuru inoda kuwandudzwa ndezvimwe zvezvinhu zviri kuita kuti dzimwe tsaona dziwande uye zvakare motikari dzimwe dzichakodzera kunge dzichifamba pamugwagwa nyaya dzematayya tichionawo mataya emota dzinotakura veruzhinji dzichanyatsoiswa mataya matsva dzaakuiswa mataya emaretred kumberi uku ndezvimwe zvinhu zvinokonzeresa futi tsaona
vanokokera mabasa musangano repassengers association of zimbabwe vatafadzwa goliath vari parunare kukadoma nyanzvi munyaya dzezveutano pasi rose dziri kuyambira vanhu kuti vangwarire kutapurirwa chirwere checovid-19 pazoro reeaster apo vanhu vakawanda vari kusangana mumakereke nemamosque vachinamata uye vamwe vanhuwo vachienda kuzororo kunoshanyira hama neshamwari nedzimwe nzvimbo dzekushanyira izvi zviri kutevera kushushikana kwedzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano nekupararira zvinotyisa kuri kuita chirwere checovid-19 kumatunhu akaita seshanghai kuchina rinova dunhu rakakosha zvikuru munyaya dzezveupfumi sezvo riri iro rine ngarava dzakawanda dzekutakura zvinhu kuenda kune dzimwe nyika vanhu vemudunhu iri vakatanga kumanikidzwa kugara mudzimba kana kuti lockdown mwedzi wapera asi chirwere ichi chiri kuramba chichipararira zvinotyisa sezvo vanhu vanodarika zviuru mazana maviri kana kuti 200,000 vabatwa nechirwere ichi panguva iyi chirwere ichi chatangawo kudzoka zvakanyanya muamerica sezvo kubva mukutanga kwemwedzi uno uwandu hwevanhu vabatwa nacho hwakwira nezvikamu gumi nezvina kubva muzana kana kuti 14% kubritain kwakawanikwawo imwe mhando yecovid-19 inonzi omicron xe uye vanhu vanoda kusvika mamiriyoni mashanu munyika iyi vabatwawo nechirwere ichi world health organization inoti kamhando katsva aka kakatanga kuonekwa mubritain musi wa19 ndira uye kapararirawo kuaustralia zvichakadaro bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere checovid-19 munyika zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira muna 2020 vachiri zviuru zvishanu nemazana mana nemakumi matanhatu nevaviri kana kuti 5,462 vanhu zviuru gumi nezviviri zvine makumi masere nevashanu kana kuti 12,085 vakabayiwa nhomba yecovid-19 kekutanga nezuro hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu zviuru makumi manomwe kubva muzana nhomba yecovid-19 panopera mwedzi wachikunguru sezviri kukurudzirwa nesangano rewho mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveutano vari munyori musangano rezimbabwe medical association mudunhu remashonaland dr enoch maidha
zviri kutoitika kune dzimwe nyika kunana america britain nana china zvinotongoratidza kuti covid-19 ichiri pakati pedu vanhu vakavarayirwa inotodzoka uye inodzoka ine imwe mhando ndosaka maiona pachipuwa mazita vana omicron vana delta zvichiinda saizvozvo hairambiri mhando imwe chete inoshanduka shanduka tachiona huchishanduka uye dzimwe nhambo kunotozouya huine simba rakapfuurisa saka kune vaya vanenge vawana kudziviririka nokuda kwokuti vabayiwa vhaksini kana kuti nhomba zvinovabatsira zvikuru kuti muviri urwisane nechirwere ichi saka asi vaya vanenge vasina kubayiwa vanokwanisa kuinda panjodzi
njodzi ipi mukapa muenzaniso?
Yoku kwanisa kukurirwa neutachiona zvingaita kuti vazowana kurwara kukurusa kana kutoshaika nokuda kweCOVID-19 iyoyi. Saka zvakakosha kuti vanhu vabaiwe kuvaccinatewa, kupfeka mamaski panzvimbo dzakatarwa nekugeza maoko nokumasanitizewa sezvinotarisirwa. Uye kuti chirongwa cheblitz ichochi vanhu kana pavanozvinzwira mumapepa, mumaradio, pasocial media ngavanobayiwa nhomba yeCOVID-19. Vanhu vakachisiona kuti vaya vaitaura kuti aiwa ukabayiwa nhomba yedzimwe nhambo unokwanisa kurwara nayo, kufa nayo, kana kuti inokwanisa kuita kuti dzimwe nhambo usakwanisa kubereka nezvimwe zvakawanda macomplications aitaurwa hazvisi kuonekwa panye kunyika dzose. Saka kwainguva kurevawo kwevanhu vanga vachivhunduka kuti vabayiwe COVID-19 vaccine iyoyi. Saka zvakakosha kuti vanhu vabayiwe nhomba yeCOVID-19 sezviri kungotaurwa nebazi rezveutano. Blitz iyoyi yakakoshera nyika yeZimbabwe.
Ane chikonzero chei?
Nokuti pakazorwariwa muchaona kuti zvinotora mari yakawanda, zvinotora kuti zvinovhiringa zvinhu zvakawanda. Saka zvakakosha kuti toramba tichiti kuzvidzivirira kana kuva wakadziviririka kuri nani pane kuda kuti uzomhanya mhanya iwe warwara.
Nyanzvi munyaya dzezveutano, Dr. Enoch Maida vari paRunare muHarare. Gurukota rinoona nezvematunhu vaJulai Moyo vave kutarisirwa kupa rekupedzisira pachikumbiro chekanzuro yeHarare chekuti ikwanise kupuwa mukana wekukwereta mari inodarika biriyoni imwe chete nezviuru mazana mana emunyika kana kuti $1.4 billion. Nyaya iyi yaunza kusawirirana kwakanyanya pakati pekanzuro nemasangano anomirira vagari. Vakafanobata chigaro chameya weHarare vaStuart Mutizwa vebato reMDC Alliance vaudza Studio 7 kuti sezvinodiwa pamutemo vakaendesa kuhofisi yavamoyo chikumbiro chavo pamwe nezvakataurwa nevagari. Asi hatinokwanisa kubata vamoyo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. VaMutizwa vati kanzuro yavo haikwanise kuita mabasa makuru kana ikasapiwa mvumo yekukwereta mari iyi.
Kanzuro inofanirwa kubvumidzwa kutora mari iyoyo yechikwereti. Macapital projects ese blessing anoitwa nemari yemaloni. Hakuna capital project inoitwa nerevenue. Hakuna revenue inokwana kuita capital expenses. Saka vagari hongu vangataure havo bati kuti paonekere bedzi kuti pane chaitika ndonge paine mari yacho. Ndosaka tiri kutsvaga mari idzodzo dzekuti tiite uye vaone zvinoitika.
Vagari vainge vapiwa kusvika musi wa7 kubvumbi kuti vape pfungwa dzavo uye vakawanda vari kutsika madziro. Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vagari reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba varamba zviri kutaurwa navaMutizwa.
City of Harare iri kufanirwa kugadzirisa billing system yayo wobhila vanhu zviri accurate, zvichaita kuti vanhu vatambire mari dzemaretsi dzinogamuchirika. Pari zvino maretsi ari kuchajwa necity of Harare haasi pagamuchiri.
VaShumba vaenderera mberi vachiti
ukatarisa mari yavari kuti 16.8 million yavari kuda yekuroad infrastructure, tikaichinja tichishandisa reti yehurumende iri kubuditsa $115,000. Asi kana ivo wekanzuro wachitsanangura vanoti kilomita imwe chete kuigadzira kuisa tara panotodikwa $1 million. Saka zvinobva zvatirowesa nehana kuti saka kanzuro kana ichiti iri kuda mari yeroad infrastructure, chii chaicho chavari kuda kuzama kuita? Tobva taona kuti apa pafungwa zano revashandi vekanzuro rekuda kupa mari kubira vagari, ngekuti chikwereti ichi kana chouya chichida kubhadharwa chinobhadharwa nemari yemitero yemaretsi. Saka tiri kuti kwete, City of Harare haifanirwe kutenderwa kukwereta.
Asi mutauriri wekanzuro yeHarare vaMike Uchideme vatiwo zvakakosha kuti kanzuro ikweretiswe mari iyi.
Saka kana vagari vari kuti mari yatiri kutsvaka kuti iende kuservice delivery isauye, hatizozivi kuti vanenge vachida kuti service delivery izoitwa nei. Ma capital projects ese anoitwa nemaguta pasi rose anotwana mari kubva kuma loan kubva kuma borrowing powers makwereta mari inobadawa nevagare haikwane kutenga zvese zvinenge zvichidiwa zvishandisirwa zvekanzuru saka inzira yagara iripo inowanikwa nayo mari kutenga midziyo mikuru yekanzuru oro kuisa mari pazvinhu zvekuti basa rienderere mberi rakawanda.
Izvi zvapikiswa nevanoona nezvekufambiswa kwemabasa mune rimwe sangano rinomirira vagari recombined Harare Residents Association kana kuti CRA vaRuben Akili.
City Park inoita tingati kuona kuti mota dzapakwa zvakanaka muguta reHarare. Mari yacho iri kumboenda kupi? Ndidzo mari dzinofanira kunge dzichigadziriswa mimwe migwagwa kana kuti kutara migwagwa chaiko nemamwe matraffic lights. Saka naizvozvo isusu tiri kuti isusu ngavagadzirise zvinhu izvozvo. Isusu semusangano tiri kutoti isusu City Park ingaifanira kunge inofanira kutodzokera kukanzuro. Rinofanira kunge riritori kuDepartment of Works isave kambani yakazvimirira yoga. Saka chimwe chinhu chinokwanisa kugadzirisa dambudziko kuramba tichingokwereta seguta ndechekumisa zvinhu zvakafanana nana City Park.
Pamutemo, kana kanzuro ichida kukwereta mari inofanira kutanga yagara Dare yobuda nechisungo chinozotambirwa nameya. Kanzuro inozozivisa vagari kuburikidza nekushambadzira mumapepa nau uye vanhu vane mazuva 21 kuti vapindure. Kana izvi zvapera chikumbiro chekanzuro uye zvinenge zvataurwa nevanhu zvinozoendeswa kugurukota rezvematunhu kuti rione kuti kanzuro yobvumidzwa here kana kuti kwete kukwereta mari. Zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Uwandu hwevanhu vakafa zvitevera mafashamu emvura kuKwaZulu-Natal kuSouth Africa hunonzi hwave kusvika 400. Muvanhu munzvimbo dzine zvitangwena dzakaita seMega vanonzi vatanga kuedza kugadzira dzimba dzakaputswa idzi kunyange hazvo kuri kutarisirwawo imwe mvura yakawanda. Mafashamu aya anonzi anga asati amboonekwa munhoroondo yeSouth Africa. Mapurisa emSouth Carolina muAmerica anoti asunga Dwayne M. Price ari kupomerwa mhosva yekupfuura nekukuvadza vanhu vapfumbamwe nezuro panzvimbo yemabhizimisi kana kuti kumoral. Vamwe vanhu vashanu vanonzi vakakuvara vachiedzawo kutiza. Mapurisa anoti anofungidzira kuti pane vanhu vatatu vakabudisa pfuti uye vamwe vachiri kutsvagwa. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum. Muchirongwa chedu chanhasi tiri kutarisa mashoko anyorwa mubepa nau reSunday Mail nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa akanangana nevechidiki pazororo rekuwana kuzvitonga kuzere rinova richacherechedzwa mangwana kubaba Field Stadium kuBulawayo. VaMnangagwa vanoti munhoroondo yenyika vechidiki vakabata basa guru kubva mukurwira rusununguko rwenyika vachipa muenzaniso wavo vachiti vakaenda kuhondo vachiri mudiki. Vatiwo vechidiki ndivo vanokwanisa kumira vachirwira remangwana renyika kubva kune vavanoti vavengi. Vatiwo hurumende yavo yave kutora matanho ekuona kuti vechidiki vapiwa mikana munyaya dzezveupfumi. VaMnangagwa vanotiwo vechidiki havafanire kuputa kana kunwa zvinodhaka. Vadzokororawo mashoko aya nhasi pamabiko avaita kuBulawayo nevana kubva kumatunhu enyika gumi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri wesangano revadzidzi kuchamhembe kweAfrica reSouthern African Students Union kana kuti SASU vaAlistair Pfunye.
VaMnangagwa vanogara vachipromisa vechidiki. Hatizivi kuti vanenge vachiitira kuwina maelections kana kuti vanenge vachiitira kungoda kufadza ruzhinji. Mashoko akawandisa but zvito zvishoma.
Munga pamuenzaniso here vapfunye?
Tikatasa pavakapinda muna 2017 vatora over kubva kuna President Robert Mugabe. Chekutanga pavanga vachitaura vari muNational Sports Stadium vakati ivo vachaunza free education zvichireva kuti vana vachadzidza vachisapotwa nehurumende. But nanhasi tiri kungoona mafees achikwira. tichitaura izvozvo Falcon College yakati kutoda $1,300,000+. Tikatarisa kuti masivu servants ari kuhora mari zvinorwadza stereki. Vakati iwo tapedza 2018 election vakati vari kuunza maproject kumamisha, vanhu vakatanga kudzidziswa kubheka chingwa. But method yainzi tikupa development, vanhu vachibhekeswa chingwa kushandisa an early iron age model. Ndo zvinoratidza kuti vamunanga abva wazi kutora zvizvarwa zvezimbabwe Syria. Hei zvino tikatarisa mayouth akawanda ari kubuda muzimbabwe achienda kunyika dzakaita vana South Africa, vana Botswana, vana Namibia, vana Zambia, vamwe kuna na UK.
Nechikonzero chei?
Nekuti hakuna mabasa. Tikatarisa masitiza angakaita sana Bulawayo kare taiziva kuti kuna nakango, taiziva kuti kune railway dziri kushanda, taiziva kuti kuna na national blanket. Vaitora vayouth vachimapa mabasa, vachivadzidzisa kuita mabasa emaoko, ma-technical jobs. Vana zesa vaitora vana vachivahoresa mari dzekuti vaigona kutotenga dzimba dzavo, vaigona kuzvibhadhara kuchikoro vachibatsirana nevabereki vavo. But nhasi unowana mwana ane 30 years achingogara kumba kwavabereki vake, haagoni kukuwana mari, anongorilaya nemari nenge yauya namama anenge achidzidzisa vari teacher. Because hakuna basa, mabasa. Vana vakagraduate vane madegree vari mumastreets, vari kutengesa maairtime, vari kutengesa matomatoes. Because industry yakavhara, vanabhata kuna naGweruko vaiemploya almost a quarter of population yemugweru. Mamainzi ari kukwekwe aibatsira mayouth kuti vasumukire. But nhasi zvinhu zvese izvozvo hapana.
Asika vari kuti hurumende yavo iri kuedza neposo painogona kusimudzira vechidika.
Zvavanenge vachiti vari kubatsira mayouth, I think ishoko ravanongopa kuti susu tichadai kumayouth, todai kumayouth, but kueta hakuna. Iye zvinoona Elvis Nyata akapisiwa muSouth Africa. Padai kwanga kune basa kuZimbabwe anga asinga dai zvino atitoshanda kana kuti kurailway, dai achitoshanda kunational foods achiwana mari yekuti anogona kuchengeta mhuri yake. But tine hurumende vanongotarisa homwe dzavo, vanongotarisa kuti vana vavo vari kubhenefita mari dzestate, vana vavo vari part of makabhau ari kudya mari dzematenda munyika. Saka zvinorwadza stereki kugara muchingopiwa mapromises semayouth. Hei zvino hatina mabasa, tiri kugraduata, tiri kupedza zvikoro, toenda kuna diaspora. You find kuti munhu akapedza degree ane degree economics kana kuti statistics unogona kusangana naye muSouth Africa achishanda murestaurant. Zvinorwadza stereki kana chiti takawana rusununguko. But vana zvizvarwa zveZimbabwe zvinofanira kubhenefita murusununguko iroro. Zviri mumarestaurant, zviri kupiswa mune dzimwe nyika, zviri kudzingwa mune dzimwe nyika, zviri kunzi mbavha mune dzimwe nyika. But munyika medu matofanira kucelebrata rusununguko rwedu. Hapana maopportunities. Then hurumende yobuda ichiti isusu tichaita izvi tichiitira mayouth. Kubva pesa apa nawo vanga varipi?
Asika vamunangagwa vari kuti woka handiwo vanga vari panyanga kubva 1980.
Of course vamunangagwa vachatiwo vakazopinda 2017 vakazoelectwa 2018. But now from 2018 up 2022 chii chavaitira mayouth? Ndeipi industry one yavavhura iri kuemploya mayouth? Ndeipi program yavaiita iri kucapacitata maskills for ma postgraduate students?
Mutungamiri wesangano revadzidzi kuchamhembe kweAfrica reSouthern African Students Union kana kuti SASU vaAlistair Punye vari parunare kuSouth Africa. Iko zvino tochienda kuna tenda tanonoka wande tichiti pachirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba. Jesu simba rangu, simba rangu, Jesu simba rangu.
Manero akanaka vatereri ini ndini tanono kawande ndichiti nyaya yekuti denga riri kupi iri kunza maaudio mazhinji kubva kwamuri sondorino zvakare tinokupai mamwe maaudio amakatitumira pamusoro penyaya yekuti denga riri kupi chaizvo riri kudenga uko kwatinoona here kana kuti kune kumwe kwariri ngati wei kubva kune umwe mutereri
makadini pa studio 7 ndatinditaure nyaya yabvunzwa nenyaya yeheveni denga kwamwari zveheveni zvinhu zvakavanzika hazvisi pachena saka kana tichitaura nezvekudenga kuna mwari heveni hatisi kutaura nezvemudenga kudenga kwakasiyana nemudenga but the heaven the dwelling place of god haisi mudenga iri kudenga saka iyoyo ndonozotaurwa pana John chapter 3 kuti hakuna munhu akaenda kudenga asi mwanakomana akabva kudenga saka hatina zvimwe zvatingataure kuti tikatarisa mudenga tofunga kuti ndokudenga hazvisirizvoba hakuna munhu akabva kudenga kusara kwemwanakomana akabva kudenga saka heaven is a dimension it is separated from us is one taka separate the distance between heaven and us is called sin that's the distance between heaven and us one
tinotenda zvikuru tochimboenda kuna mukoma garikai makadini ko mukoma
manhira akanaka vana vamwari ini ndinoitwa garikai makore tikaverenga kuna zvakazarurwa chapter 1 pavhesi ya 7 na 8 inoti iyo tarirai unouya nemakore meso ose achamuona marudzi ose enyika achamuchemera naivo vakamubaya pfungwa iri kuzama kuburitswa panapa ndeyekuti jesu ndiye ari kunzi ari kuonekwa achidzika nembiri yedenga kuuya kuzotora vakaita sekuda kwake zvoreva kuti kune upenyu husingaperi hwatakatarisana nahwo huri kumberi hwekuti tichanokumbanana pamwe chete najesu mumakore nyama nemweya zviri pamwe chete saka in other ways pfungwa iri kuzama kupresentwa panapa pari kupresentwa pfungwa inofadza yekuti munhu kana achinge afa haaende kudenga chinonzi munhu nyama nemweya zviri pamwe chete zviviri izvo zvikaparadzana pachisina munhu
vateereri muri kuzviwira moga zvose zvatinosangana nazvo kuda kwashe asi pari zvino vateereri sudurukai zvishoma mungu ine mashoko ajehovha yasvika tinokutambirai nemufaro makadini kopasta
makadii vatanonoka hwande nevateveri vose veshoko ramwari ndinokukwazisai mose muzita ramambo jesu rangu zita ndinoitwa pasta mungu ndinofara zvikuru nemubvunzo wavangorima mwari unogara kumusoro kudenga ndiko kwaanogara jesu nguva dzose achidzidzisa waitaura kuti ini ndakabva kudenga kuna baba ndiko kwandakabva handizi wenyika ino jesu zvaane vadzidzi vake achivadzidzisa kuna mata chinhu chekutanga chaakavadzidzisa ndechekuvaudza kuti kana muchinamata munofanira kuti kuna baba vedu vari kudenga ndo chinhu chekutanga chaakatanga kuvadzidzisa kuti mwari unogara kumusoro kudenga kana muchiita munamato nguva dzose munonamata kuna baba venyu vari kudenga jesu zvepaakamuka kune vakafa akati apedza kurayira vadzidzi vake akatambanudza mavoko ake akakwira kumusoro kudenga shoko rotiudza zvekuti paakasvika kudenga baba vakamugamuchira vakamuisa kurudyi rwavo vakaisa zvose mukati memaoko ake akatora zvose akaisa pasi petsoka dzake ari kumusoro kudenga shoko zverotiudza kuti mwari vari kumusoro kudenga vanogara pakakwirira vanoona zvose zvinoitika panyika shoko rozodzoka roti hokoyo nyika une nhamo huru kwazvo nekuti satani akandwa panyika akatsamwa zvikuru kwazvo saka satani hachiko kudenga satani wakakandwa pano pasi
tinotenda mufundisi mungu vateereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi kana muine mibvunzo kana zvamunoda kugovana nevamwe vateereri zvechitendero tumirai maaudio enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 301 919 8140 ini ndini tanonoka wande ndichiti sarai zvakanaka muzita rashe
tinotenda tanonoka wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata chechrist life choir chine kambo jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino anokoneka nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC City. Murare zvakanaka vatereri. Toksi Yamina Gibbs Dube muchinzwa naudze isindebele.
Soku isika tisenda bakufu.